manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 10 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu hatiite tisina echikuru. Manzizo zvakata. What we are doing to be an apostle. Apostle. Abasina chimwe chamuchaka. Saka isusu takaita HE kumberi shamwari munhu wako waifamba naye usiku kufamba uone zvatingaita.
Madzishe edzinza raivaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe anowirirana kuti hurumende ive pamberi parufu rwava Mugabe. Mutumbi baba Mugabe wotarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana masikati. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inokanzura hurongwa hwayo hwekupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva pakaumbwa bato iri kuitira kuti ripe mukana wekuti nyika icheme vaMugabe. Indwe mimwe emisoro inaudzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo vamwe vemhuri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuti hurumende inofanirwa kutungamirira kuibwa kwavo. Dzimwe nhengo dzemhuri dzinoti dai vavigwa pedyo neguva ramai vavo kumusha kwavo kwazvimba. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemadzimambo edzinza ravaMugabe, mambo Katiza Gombo, vanonzi Gibson Jenami, vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvigwa kwavaMugabe sezvo hurumende ichitungamirirwa navaEmerson Mnangagwa yave pamberi pazvose zvichaitwa.
Isusu hatiite tisina echikuru. Manzizo zvakata. What we are doing to be an apostle. Apostle. Abasina chimwe chamuchaka. Saka isusu takaita HE kumberi shamwari munhu wako waifamba naye usiku kufamba uone zvatingaita. Tapedza.
Ndewo hukama vachitambira zvarongwa naichi.
Isusu ndisu takamirira vehukama. Handii ndizvo? Ndisiri kukuudzai chokwadi nhasi chamunofanira kuburitsa mumapepa. Vanhu ava vari kungoita zvinongoitawo mahiro ese. Hapana chitsvaka.
Mambo Katiza Gombo vati vaMunangagwa ndivo vachatungamira zvose sezvo vaMunangagwa navaMugabe vakapedza nguva yakareba munyaya dzezvematongerwo enyika vari pamwe chete.
Kozi munhu yanga ari kupolitics
handi muri kuona 3 kota dzemunhu wedu isusu ngari kupolitics.
Kuita ndiye kupolitics ndiye iri kuita zvinhu zvese.
Asi hurongwa hwevakuru uhu hauna kufadza vamwe vemhuri vanosanganisira tete vavaMugabe ambuya Justine Jarija vati havasi kufara nehurongwa uhu.
Vadai vauya kuno kumusha kuna baba kuna mai vavo vaida chimhiro zichichavachainga imbo muchi nenge naMunangagwa aiwa ngaauye kuno kumusha ndida kuti arege kumusha kwedu kuna pana mai vakapa hakuzi mbori kure kani kakunetsoka izvezvi ndikunongedze kuti apo notopasvika pana mai yake naana Bridgita varipo vana inosendi varipo. Hiro zvacho ndiyanga izomupinza denga. Mwari ega ndiani mupinza denga. Akamupa chipo chakanga akatakura kudai. Chinodai.
Ambuya Jarija vati kunyange vakamanikidzwa kuti vaMugabe vavigwe kumarinda emagamba vachaita chivanhu chavo kuti vavavige pedyo namai vavo.
Isinongo zvachizve zviri chinoshaika kana zvapera asi tiza zvachizve zviri chichatorwoi vhutomiso kuno tozoshona yedu kuti shungu dzati dziri kuti mumakumbo maamai vacho nyoka amai vacho takavaviga rurawo
imwe hama yava mugabe amai Vivian Matibiri vatiwo vamugabe vanofanirwa kuvigwa kumusha kwavo kwete kuiroseka muHarare
isisi taida kutoti avigwe kuno kuno kuti mhuri yedu yese iri kuno.
Asi imwe hama amai Gertrude Musarurwa vati zvakakosha kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba sezvo vakaviga mamwe magamba akawanda ikoko uye kuvigwa kumusha kuvaderedzera pasi. Mudzimai wavamugabe wekutanga amai Sali Mugabe vakavigwawo kuhiroseka.
Ndinofunga kwangu sezvo riri gamba vakaiswa kunoko vanenge vaitaka nenge kuderedzwa misha asi vakaiswa kupfuti dzichiri vakaiswa mune vamwe vavo ivo ndiyo itaka vachiiswa kune vana vavo.
Vanhu vari kuuya kuzobata maoko kumba kwavamugabe kwakuchama vachiri vashoma zvikuru zvichienzaniswa nechimiro chavo munyika. Vanhu vasingasvike zana vakaungana kwakutama vazhinji vavo vari kuratidza kuti vari kuvinga zvokudya izvo zvakatanga kubikwa nezuro nehurumende uye vachinzwa mumhanzi. Matende matatu akadzikwa pamba pavamugabe sezvo dzimba dzavamugabe dzisiri kushandiswa. Vanhu vari kubata maoko ekushaya kwavamugabe mumba yekubikira yemushakabvu amboya Bona Mugabe avo vakashaya muna 1992. Mutumbi wavamugabe unonzi uchasvika munyika mangwana asi zuva rekuvigwa harisati rave kuzivikanwa. Vamugabe vakafa svondo rakapera nechishanu muchipatara cheGlen Eagles kuSingapore mushure mekurwara kwenguva yakareba. Vamugabe vakaenda kuSingapore muna kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba ndini apa Chigoriwa.
Zvichakadaro mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uchasvika muHarare mangwana masikati uye ndipo pachaziviswa urongwa hwekuradzikwa kwavo. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wedare remakurukota. Amai Mutsvangwa vati pane makomiti ehurumende ari kugadzirira urongwa hwekuradzikwa kwavamugabe.
Vakataura kuti kwakaendwa kwakati vakatumira iwo president nehurumende delegation kuti vauye pamwe chete nemutumbi kuchasvika mangwana. Kana wasvika mangwana makomiti ese ari kugara pasi kuronga vachagara zvakare nemhuri kuti mhuri haisati yasvika. Kana vagara pasi nemhuri tokupai tozoti nezenge tichikupai burial arrangements acho kuti anenge achizofamba sei.
Pavabvunzwa kuti sei zviri kutora nguva kutaura kucharadzikwa vamugabe amai Mutsvangwa pamwe negurukota rezvekuzvidzana nedzimwe nyika vasusiso mwoyo vati hapana chinoshamisa pane zviri kuitika vachiti urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa mushure mokunge mhuri yavamugabe iyo iri kuSingapore yasvika munyika. Vati hurumende nemhuri yavamugabe zviri kuronga pamwe chete urongwa uhwu. Ukuwo mutauri wemadzimambo edzinza ravamugabe Mambo Katiza Gombo avo vanonzi Gibson Jenami vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvi kwavamugabe sezvo hurumende ichitungamirwa navaEmerson Munangagwa yari pamberi pezvose zvichaitwa. Ukuwo Major General Trust Mugova avo vakashayawo svondo rapfuura vacharadzika mangwana panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes Acre muHarare. Mune imwe nyaya hurumende inoti pane zvizvarwa zveZimbabwe zana nemakumano mumwe nechimwe zvakabatwa-batwa nemhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa uye pane vanhu vaviri vekuZimbabwe vakashaya mhirizhonga iyi. Vamwe vati hurumende iri kuronga kuunza vanhu ava nemitumbi yevaviri ava kumusha.
Ende vashandi ava vhiringidzwa vanosvika 171 pakati pavo kwashaya vaviri umwe wacho hama dzacho hasati dzataurirwa then vachabva vachabva tozvihanadzwa kuti ndivanani. Asi hurumende ino sokuda kwavaita ivova 171 vasarudza kuti dai vadzoka zvavo kuZimbabwe saka hurumende iri kuronga pamwe chete nehurumende yeSouth Africa kuti kwanise kuunza maZimbabweans iwaya kuunza kuno kuZimbabwe uyezve tichitakura nemavhodhis acho evakashaya.
Hurumende inotiwo vashandi mubazi rezveutano kusanganisira vana chiremba vakatobhadharwa mari yakawedzerwa nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana yekuti vabatsirikane, uye nhasi dare remakurukota raita chisungo chekuti bazi rezveutano nemari zvigare pasi kuona kuti vashandi avapiwa mari dzinofadza. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vati vachagara pasi nebazi rezvemari kuona kuti chisungo chedare makurukota chatevedzwa.
Saka kabineti yedu yashanda nekukasira yatopa instruction yekuti timite neve kuministri yemari kwava Muturi Ncube. Saka meeting iyo ichaitika tione kuti tingabatsirana sei kuti vawane mari yokuti tigokwanisa kubhadhara anonzi maallowances akamirira zveutano chete chete ndopatira.
Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa svondo rapfuura vachitsutsumwa kuti mari dzavo dzemuhoro hadzina zvadzichabatsira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti yakanzura urongwa hwayo hwekuita mhemberero dzekucherechedza kusvitsa kwebato iri makore makumi maviri kubva parakavambwa muna 1999. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vaudza Reichoto weStudio 7 kuti bato ravo raisa mberi urongwa hwaro kuitira kuti vanhu vabatane vachichema vaimbwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Watinotenda nemubvunzo wamabvunza, ndoda kutora mukana uno kuzivisa vese vakateerera pamwe chete nevatsigiri vedu vemusangano mukuru weMDC kuti tapa tinge tichipfudzira mazuva edu ekucelebrata kana kuti kupemberera yatinoti 20th anniversary. Chikonzero ndechekuti icho pachivanhu chedu netsika dzedu nemagariro edu chindevele tinoti Ubuntu. Hazvigoni kuti vamwe vari kuchema imi muchange munenge muchipemberera. Zvoita sokunge muri kupemberera kuti munhu ashayika. Saka nechivanhu chetu sokutora kwandaita ndo zvatsakisa tinge richiisa zuva redu mberi.
Sebato muchange muri kurufu here waMugabe kunenge kwakaunganawo vamwewo nemamwewo mapato?
Sokutora kwandaita ino inguva yekuchema. Naizvozvo semusangano weMDC tinochema nevanenge vachichema.
Saka hurongwa hwenyu hwokuita mhemberero dzekusvitsa makore makumi maviri hwavakuitwa rini?
Hurongwa hwedu gungano redu guru takuita musi wa28 September mwedzi umwe chete uyo kunongova kumwe chete zvikuru Faro Stadium Harare. Saka ndoda kuti vese vakateerera vatsigiri vedu vese vagadzirire zuva iri richange riri zuva guru. Musangano wedu wava nemakore 20 kana kuti 2 decades tamufoma. Saka ndinokurudzira vatsigiri vedu vose kuti musi wa28 September tichasangana kuRufaro Stadium muri muHarare tichipemberera makore 20 years.
Vachibaya, manga makazivisa mapurisa kuti muri kuita urongwa hwenyu nemusi wemugovera iye zvino mahuendesa kumberi, mapurisa maazivisa here?
Purosesi yachona ndeyekuti iyo tinozivisa mapurisa mukati memazuva mana kana kuti 4 days. Saka naizvozvo patapedza musangano wedu westanding committee ndabva ndanyora zvakare saorganizer semurongo musangano kuzivisa mapurisa. Saka tichange tichitarisira kuwana mhinduro kutanga kwesvondo rinotevera.
Vanga vari murongi wemisangano mubato reMDC vaAmos Chibaya vachitaura parunare vari muHarare naReichoto weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Thank you.
Mutungamiri wa America wa Donald Trump vanoti vadzinga basa chipanga mazano chavo munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika wa John Bolton. Wa Trump vatenda wa Bolton nebasa ravanga vachiita vakati vachadoma munhu achatora basa ranga richiitwa na wa Bolton svondo rinouya. Mushure mekunge wa Trump vazivisa nyika kuti vadzinga wa Bolton, wa Bolton vabva vatumirawo mashoko padande mutande reTwitter vachiti vakaenda kunoona wa Trump nezuro manheru vachivazivisa kuti vanoda kusiya basa. Wa Bolton vati wa Trump vakati vataure navo nhasi nezvekuda kwavo kusiya basa. Zvino zviri kuramba zvichiomera veruzhinji munyika, avamuka nhasi vachinzwa kuti mutengo wechingwa wakwira zvakare kutanga nhasi. Chingwa chinonzi chakwira mutengo kubva pamadhora manomwe kuenda pamadhora mapfumbamwe ane masendi makumi manomwe. Mutengo unonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi uchatadza kusvikirwa nevakawanda sezvo mihoro yevashandi iri kuramba iri panzvimbo imwe chete. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mutengo wechingwa mutsva uyu wave kureva kuti mhuri inodya rofu rechingwa rimwe chete pazuva inenge yave kuda mari inoita madhora mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nerimwe chete.
Izvi zvinoshungurudza chaizvo nokuti kana chingwa chakwira kubva pa$6 kuenda pa$9.70 zvinoreva kuti kana tikati su mhuri inodya lofu rimwe chete rechingwa pazuva toti mwedzi une mazuva makumi matatu zvinoreva kuti mhuri iyoyo inoda $291 kutosvika $300 kuti ingodye chingwa chete pamwedzi. Mukatarisa mari iri kupuhwa vanhu haisi kukwira makwiriro ari kuita mitengo yezvinhu.
Kukwira kwemutengo wechingwa uku kunonzi kunogona kunge kwakonzerwa nekushaya uremu hwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti chimwe chinogona kunge chakwidza mutengo wechingwa kwekwidzwa kwemutengo wegorosi iro rinonzi riri kutoshayikwa zvakare munyika.
Hatisi chinhu chinokahadza zvikuru takatarisa kuti hurumende yakwidzawo mutengo wegorosi nechibage, asi zvinhu zvichashungurudza zvikuru sei vabereki nevamwe vanotenga chingwa nekuti mari dzekutenga chingwa kunyanya dzemihoro hadzisi kuwedzera. Saka ndiwo dambudziko rine vana vezimbabwe rekuti zvinhu zviri kukwira asi mari yekuzvitenga haisi kuwedzera.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti sevashandi havasi kufara kwete nekukwira kwemutengo wechingwa chete asi kuti mitengo yezvinhu zvakawanda iyo iri kungokwidzwa muchivande.
Hatisi kufara sevashandi, hatisi kufara noti nemutengo yechingwa chete padi yemutengo yezvinhu zvakati wandei munomu. Taona mutengo yezvinhu ichingokwira tane mwedzi inosvika kana kuti mishanu tichingovimbiswa kuti zvinhu zvichanaka, zvinhu zviri kugadziriswa, mitengo ichastabilaiza. Asi pasi on the ground zvatiri kusangana nazvo inyaya yekuti mutengo iri kutokwira chinyararire.
Vamoyo vanoti sevashandi vakanga vambopawo pfungwa dzavo kuhurumende asi zvinoratidza kuti hurumende itsva iripo iyi haina hanya nekuita hurukuro navo.
Isisu tange tambopa pfungwa dzedu panguva yakafuura kuhurumende asi tamboona kuti vakazopinda kwekupedzisira apa vanenge vasina chido chokuteerera zvinenge zvichitaurwa nevamwe vanhu.
Zvimwe zvinonzi zvakakwidzwawo mitengo muchinyararire zvinosanganisira upfu, mafuta edzimotokari, mafuta ekubikisa nezvimwe. Kukwira kwemitengo uku kunouya panguva iyo vabereki vakawanda vari kutatarika kuunganidza mari dzekubhadharira vana vavo zvikoro izvo zvavhurwawo nhasi. Dr. Kanyenzi vanoti mihuri yevashandi vakawanda munyika yave pasi zvikuru zvekuti kurarama dzangove nyasha. Vanopawo semuenzaniso muhuro wevashandi vemumapurazi ava vanoti vari kutambira madhora zana nemakumi matatu pamwedzi, mari yavanoti haina chikuru chaichatenga. Vamwe vanoti vevashandi vakawanda vari kutambudzika zvikuru zvokuti vave kufamba netsoka kuenda pamwe nekudzokera kumba vachibva kumabasa. Vanoti chimwe chiri kuwedzera matambudziko evashandi inyaya yekushayikwa kwemagetsi, izvo zvave kuita kuti vashande nguva pfupi pamabasa. Vanoti vashandi vakawanda vave kungoramba vakabatirira pamabasa avari vaine tarisiro yekuti upenyu hungangozonaka mune remangwana. Kusvika hurumende yakwanisa kuwanisa vanhu munyika zvinhu zvakaita semagetsi, mvura yakachena uye mari mumabhanga, vakawanda vanoti rugare rwemakore awana nyika kuzvitonga ucharamba hungori zviroto kune vasina kuhurarama, kuchitu kune vakahurarama zvicharambawo zviri matakadya kare ayo anonzi haanyaradzi mwana. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye paFacebook page yedu yeVOA Shona, nasi tsangatiri kutarisa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pekushaya kwavamugabe uye kugadzwa kwavo segamba. Halo vamafumo, makadiko?
Makadiko.
Tipewo pfungwa dzenyu nezvatiri kuona makakatano atiri kuona anenge ari kuitika munyika pamusoro penhoroondo yeupenyu hwavamugabe uye zvekuti vachavigwa kupi uye zverini.
Munhu anovigwa kwaanoda komana. Munhu amanikidzwa kuti hanzi unotovigwa kwekuti munhu anovigwa. Mumwe anoda kuvigwa padhuze namai vake. Mumwe anoda kuti kuvigwa padhuze nehama dzake. Saka munhu wemufi ndiye ane final say, nehama dzake ndo vanotaura zvavanoda pamunhu wavo. Saka kana vakati ivo vanoda kuvigwa vavigika kumusha kwavo ndoko vanovigwa. Eya, musavamanikidzika kuudzi vachazomuka chikoko kuvamanikidza.
Mukati imimi muri kuvarangarira sei vamugabe?
Hai, ndongovavarangarirawo sea munhu akanga achitungamirira nyika yeZimbabwe aka asi kusi kuti ndovarangarira nezvidzidzo zvakanaka, ndovarangarira nezvavakaita vanhu nekuparadza hukumu yenyika. Zvinezvi vanhu vari kuchema kubva kwavo vazodzidza panguva yavo ivo tinoti takanga tiri mufrying pan. Zvinezvi taamufaya.
Regai titore kola wedu. Tiri kunzwa kuti pana mukoma vari panhare vanga vakamira kwenguva yakati rebei. Halo mukoma, Enoch Mupoperi.
Hatingi hangu kana munhu achingonzi igamba ngavangaonzi igamba nekuti akaendawo akanorwa hondo akaita zvinhu zvatisingakwanisi kuita. Izvo vamapfumo vari kuti takazodai tikazodai vakatiza muZimbabwe vamapfumo hapana chavakambokwanisa kuita kuti vanhu vakwanise kusununguka. Pavanogara kuno kuAmerica munhu ataitarisira chaizvo kuti semunhu ane mukurumbira anogona kuita make a difference kuZimbabwe, but he never did that.
Vamapfumo, munoti nezvataurwa namukoma Enoch?
Vari kutaurawo zvavo, handifunge kuti vari kutaura vachiva zvakavakananga. Zvinoita kuti vanhu vabude munyika hazvisi kuti hanzi vanhu vanenge vachitya ivo. Vanenge vachitira mhuri dzavo, mhuri dzavo kuti dzipone. Munhu anogara kwese kwese kwaanoda kugara, munopanzwisisa? Pasi panapa hapasi pemunhu. Kana ndingada kunogara vanoda kugara, as long kana ndisiri criminal ndinobvumidzwa kunogara ikoko. Unoitira mhuri yako kuti mhuri yako irarame. Yezvino vana vangu vakaenda kuchikoro zvanga zvisingafaniri kuitika kuZimbabwe, vakatofunda vakaenda kumayunivhesiti. Ndo zvandaitsvaga izvozvo. Handina kutiza kana kuti hanzi kurwa hondo yacho yamuda kuti ndirwe inoda kuti ndakabvira rini kuimba ndichiimba Genesis vanhu avava. Hondo yacho yamuda kuti ndiite ndimuda kuti ndibate puti. Ndangu puti kai kuizik yangu kaya ndikurwa nayo ka. Handisati ndairegera kamusic iyo ndichiri kungoimba nanhasi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemawarriors chapedza kuchema kwanga kuchiita mamiriyoni evatsigiri vacho apo charova Somalia mumutambo watambirwa muHarare nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi. Ko chema uku kwashika kumagumo mushure mekunge chikwata chichadamura Somalia 3-1 National Sports Stadium nasi masikati ndokubudirira kupinda magungano emunzira yekuenda kuma 2022 World Cup kana kuti ma group stages. Zvibodzwa zviviri zvabva kuna Kama Billiards nechimwe chete kubva kuna Mashaumunetsi zvapa Maorias kuti aenderere mberi mushure mekunge Zimbabwe svondo rapera yakarohwa 1-0 nechikwata chimwe chetecho makwikwi aya. Kukunda uku kwaunza mufaro kumamiriyo nevateveri vechikwata ichi avo vanga vachingochema kurohwa rohwa kwechikwata chavo kubvira musi uyo chakaenda kuma 2019 Africa Cup of Nations muna chikumi. Muteveri weMaorias vaHwanda Gombera vanoti vari kufara zvikuru nekukunda kwaita chikwata chavo vachitivo vave kutarisira zvakawanda kwete World Cup chete asi mu 2021 Africa Cup of Nations ndokunge vezvipa vakagadzirisa maitiro.
Zvakufara zvakare zvakanyanyisa zvikurusa nokuti taana kuti ziva vachibatanidza zvinhu vanoindira zvinhu zvokujogera jogera vavabatanidza zvinhu zvifambe zvakanaka seZimbabwe Football Association vanhu isu tiri kufara.
Muraridzi weMaorias Joy Antipas ari kufara nekukunda kwavaita asi achiti iye pachiri nebasa guru rinoda kuitwa. Mumwe muteveri weMaorias vatenda Jakarta vanoti vane chivimbo chekuti pakasaita gakava pakati pevatambi neveZifa Zimbabwe inokwanisa kuenda kuWorld Cup kuKatar.
Aiwa tinoenda kuKatar chopadzo kuti vakomana vanga vachamba vetongo yakareba nekuKatar.
Maorias ave kumirira mibatanidzwa yezvikwata yemumagungano ichaitwa neveFIFA kuti vazive kuti vachasangana nezvikwata zvipi kurwira chinzvimbo chekunomirira Africa kuWorld Cup kuKatar. Maorias haana kutamba mumakwikwi e2018 World Cup mushure mekunge Zimbabwe yakabuditswa mumakundano aya neFIFA nemhaka yekutadza kubhadhara aimbove murairidzi wechikwata ichi Valinos Maria Kemuhoro. Kunze kwe2022 World Cup, Maorias ari kukukwidza zvekare makundano e2021 Africa Cup of Nations umo vari mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana neZambia. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi kumafainari achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na APM. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yava Mugabe uye zvainoreva kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na APM. Bye bye. Thank you.
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Madzishe edzinza revaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanowirirana kuti hurumende ive pamberi parufu rwavaMugabe. Mutumbi vavaMugabe wotarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana masikati. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inokanzura urongwa hwayo hwekupemberera kusvitsa makore makumi maviri kubva pakaumbwa bato iri kuitira kuti ipe mukana wekuti nyika icheme vaMugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Sandikile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Olamukela ku-Studio 7 ngolwesibili mhlaka 10 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa abanye abemuli owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi kumele uhulumende akhokhele umsebenzi womngcwabo, abanye bathi kumele abekwe eceleni ngokanina. Intengo yesinkwa ibika ikhuphukile namhla isuka kumadola ayisikhombisa i-$7 isiya kwayisishiyagalolunye lamasenti angamashumi ayisikhombisa. Zonke lezi ndaba nezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Lanxa abanye abemuli owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi kumele uhulumende akhokhele umsebenzi womngcwabo, abanye bathi kumele abekwe eceleni kukanina ugogo Bona Mugabe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okhuluma emela induna zemangweni wakomgabe unduna uKatiza Gombo elekuzwalwa enguGibson Jenami uthi akusela kuphikisana ngodaba lokuthi umsebenzi wokubeka kwakhe uphathwa ngayiphi indlela njengoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esekhokhela kulokhu. Induna uKatiza Gombo uthi uMnangagwa nguye ozakhokhela umsebenzi wokubekwa kukaMugabe njengoba bobabili laba baqeda isikhathi eside besebenza bonke kwezombusazwe. Kodwa abanye abomdeni kamufi baveze ungathokozi ngokushiwo zinduna ababalisela uyisekazi kaMugabe ugogo Josephine Jarija othi bona njengemuli baza kwenza okwesiko ukuze abekwe ekhaya Act Jarija. Lokhu kwalibe ngesinye isihlobo unkosikazi Gertrude Musarirwa othi kuqakathekile ukuthi abekwe emangcwabeni avele bekwamaqhawe esizwe eNational Heroes Acre eHarare.
Thina vele sifuna angcwatshwe eduzane lo nina khona la eduzane khona lapha lethuneni lakhe. Ukuthi atshone siya ngale e-Heroes Acre uyabe siyadingani khona ngale komnangako. Sina sifuna abuye la laba ngaze basifuqe ukuthi senze njalo. Vele thina sizakwenza okwesiko lethu elesizizuru ukuthi sithathe umhlabathi siye mngcwaba duzane lonina khona lapha umalukazana
wami.
Kodwa omunye walaba abaxotshwa ebandleni leZANU-PF ngesikhathi uMugabe esuswa embusweni unkosikazi Eunice Sandimoyo uthi uhulumende kumele ancedise abafelweyo, hatshi ukuthi kutshone kuphoselwana ephilayo. Act 1 Sandimoyo. Unkosikazi Moyo uqhubeke ethi loba bekhona abazama ukukhuluma kubi ngomgabe kumele uZulu ananzele ukuthi wayengabuse yedwa kodwa ecebisana labanye ezisebenza labo abagoqela abakhula namhlanje lokhu kukhulumende kamnangagwa laye umnangagwa ngokwakhe esipha lesibonele sokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe wegukurawundi ezabelweni zemiklens lemathebeleland ekuthu sandi. Kodwa ingcwethi zombusazi zithi umbono kankosikazi Moyo awuqondanga ngoba umgabe ukanenge veza amandla akhe kubandla lezanupf okusho ukuthi izehlakalo zegugrawundi imurambatswina kanye lokwephula kwamalungelo oluntu wenzakala ngemva kokuba enikeze imvume yokuthi kwenzakale. Enye yalezi ngcwethi nguchenisa Ntunkagwa yena othi njengomkhokheli umgabi kwakumele asebenzise amandla ekulondolezeni lokuvikela impilo zabantu.
Ukubona kwami okukhulunywa nguSandi Moyo mina angiwemukeli ngenxa yani ma kuyukuthi kukhona okwaphambanisekayo ngesikhathi sikamgabi. Mina ngithi yena nguye owayelamandla okuqala kumbe nokuphetha indaba. Ukaningi lapho umgabi wakhuluma lesizwe ikakhulu iCongress yezanu ka-84 zike zabona imbali zakhona. Okwazi kulesikhathi abantu ababebulawa emizini emaphandleni endaweni ezinjalo laye umuntu owayelamandla okufaka ababekomanda amasosha umuntu owayelamandla okukhayela ukuthi konke kungahamba ngaziphindlela.
Kunjalo nje ibandla liphikisa le MDC lithi alisoze liqhubekele phambili ngohlelo lwalo lokunanza iminyaka engamashumi amabili lisunguliwe olukade lumele liqhutshwe ngomgqibelo. Ibandla eMDC lasungulwa ngomnyaka 1999 kodwa kulandela ukubhubha kukaMgabe ibandla leMDC lithi lizanikeza inhlonipho efaneleyo iqhawe lesizwe womgabe ngokudlulisa phambili ilanga lombuthano lo mhlaka 28 Mpandula. Umnumzana Xolani Nduna wengcwethi kwezombusazwe uncome iMDC ngokuthatha lelinyathelo.
Mina ngibona ngokuthi MDC into eyenzileyo ingcono ngenxa yokuthi usenika isikhathi ukuthi ilizwe leZimbabwe like likhale umgabe uyakwazi ukuthi vele babengazwanani kodwa lokhu kunika isithunzi uphathi leMDC njalo kunika inhlonipho umgabe sikhale into eyenzayo ngenkululeko yeZimbabwe le ngenkululeko yeZimbabwe. So vele ngicabanga ukuthi into eyenzileyo ukumuva iprogramu yabo phambili kuyasinceda njalo kuyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe abantu abahambane siya phambili.
Abantu abazagokela imuli besendlini yokuphekela ekanina umuyi ugogo obhona mgabe yena wawabhubha ngo-1992 izidumbu zikamgabe zikhangele ukufika eZimbabwe ngolwesithathu kodwa ilanga lalapho azancatshelwa khona alikaziswa. Izidumbu sikamgabe sikhangelele ukufika eZimbabwe ngolwesithathu kodwa ilanga lalapho azancatshelwa khona akukaziswa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Uhulumende uveza ukuba umzimba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe obhubhele kweleSingapore ngolwesihlanu olwedluleyo uza kuza ekhaya kusasa emini ukuthi uhlelo lokubekwa kwakhe luzokwaziswa ngemva kokubonisana lezihlobo zomufi. UMavis Kamase thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtshwangwa ulandisa ngomsebenzi wokungcwatshwa kowayengumongameli Mugabe.
His Excellency President E.D. Mnangagwa formally notified cabinet of the said passing on of the founding father and former president of Zimbabwe.
Umongameli welizwe uComrade E.D. Mnangagwa kwazise iqula labaphathi ntambo ngokusemthethweni ngodaba oludanisayo lokugubha kowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Wakhokha iqula labaphathi ntambo ukunikeza inhlonipho lokunanza umzuzu owodwa. Umzimba kamuyi uzakwamukelwa enkundleni yendivayishina yeRobert Mugabe International Airport kusasa. Okuningi uZulu uzakwaziswa ngokuya kwesikhathi.
Olunye udaba olwethulelwe intatheli zindaba kulomhlangano ngoluphathelene lezehlakalo zodlakela kule South Africa laba kwamanye amazwe okubalisa izizalwane zakwele Zimbabwe ebesebenza kulelo lizwe. umphathi ntambo wezobudlelwano uretired general Sibusiso Moyo ulandisele intatheli izindaba ngalokho uhulumende asekwenza ukusiza asebethe bazinikela ukubuyela ekhaya.
Izinofobia leyi iqonde abantu abavela phandle abasebenzisa South Africa abavela emazweni amaningi awe Africa kodwa abantu bethu yiwo ama-numbers abaphethiweyo so far izinofobia.
Umoya uthi abantu phose amakhulu amabili 171 abazotholiswa usizo ngoba belucelile ngemva kokuqhamuka kodlakela lokuchasana ngobuzwe kanye labemuli yababili abalahlekelwa yimiphefumulo.
Abantu laba njengoba becelile ukuthi siyabathatha sizahamba siyabathatha sithathe la mabodies la abantu bami ababili abasijile kwenza ukuthi babuye ekhaya ekhaya. So ye yikho ukuthi uhulumende uzaba ule responsibility yokuthi abantu bethu abaphandle thina sisebenza sonke le uhulumende yeSouth Africa sizabona ukuthi abantu laba abaceleyo ukuthi bafuna ukubuya ekhaya sibancedise.
Uhulumende akacacanga kudaba lokuba uzobekwa ngempela na umuyi uMgabe kuyonale iviki lokuthi uzobekwa kuphi kwakhona esithi lokho kuzovunyelanwa nxa isidumbu sesifikile eZimbabwe kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Izikolo zivuliwe namhla abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo babahambise bekhala ngokukhuphuka kwendleko zesikolo lakho konke okokusebenzisa uqhakathekileyo. Ezinye izikolo sezicele abazali ukuthi bathenge okunye ukudla ukuze bengalambi esikolo abantwana. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali baveze ukukhathazeka ngomumo womnotho weZimbabwe osuvele ngokuqonga kwentengo yempahla yonke lokudla ezitolo kanye lendleko zesikolo. Konke lokhu kwenze abantwana abaningi behambe lezinto ezingenelanga esikolo. Unkosikazi Zodwa Mthupha, ongumzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, uthi ngokuqonga kwentengo abantwana sebebuyela esikolo bebhekane lobunzima obukhulu.
Izikolo ziyavulwa kusasa, namhlanje siyagadisa abantwana. Izinto zakhona ezifunakalayo ziningi kakhulu, amafizi akhwelile kakhulu, kuthi labo grocery ukuthi khona singezelelele esikolo, so thina khonapho sithengele grocery, uphinde umthengele lokunye lakho okuncane ncane ama-snacks. Asiwazi unje bazashota yinto okudla bekhona ngale, kumbe njalo lathi abazali sizavizelwa ama-top-up yini, akwazakali. Kodwa lathi sidonsa nzima. Okwenza sikwenzela abantwana sikuthi maybe mhlawumbe imali khona kodwa ukuthi senzele ikusasa yabo ikho silokhe sizama ukuthi sihlanganise lapha lalapha kunzima kakhulu ngoba imali yakhona ayikho njalo asiyiholi.
Unkosikazi Sethu Msipha ongumzali ukhala ngokuthi abantwana abavunyelwanga ukungena esikolo bengabhadalanga.
Mina abantu bami iCDB lo grade 5 baphendukisiwe namhla esikolo bethi khona kufunakala ama-receipt phambili. Kunzima kakhulu kithi njengabazali ngoba imali zakhona lathi asilazi. Ngabe bathi ume mhlawumbe umuntu nxa ebhadele ingxenye umntwana ngenisa eklasini kodwa bafuna ifees yonke. Ngikhuluma nje abantwana ngilabendlini ukuthi imali yakhona nizabe sengiyihlanganisa okwanini njani kumbe ngabe basibekezelela. Kodwa lokhu kuze kuyefika i-month end wenza ukuthi sikwanise ukuthi sibhadale la ma-fees.
Omunye wabafundi uNomsa Sithole uthi kuyababisela emuva kakhulu ukuthi bayabe bengabhadalanga i-school fees ngoba bengavunyelwa ukungena esikolo.
Mina ngingu-form 4 ngiyabhala this year. Uhlupho olukhona yikuthi
abasefuna ama receipt egedi nxa ongelayo so uyayiphendwa ongena eclassini. So uhlupho olukhona lapha yikuthi khona mina thina sinjengabafundi sibhala this year sizayigqoka izifundo eziningi ngokuhlala ekhaya nxa ukuthi asinama school fees.
Uthokozani Ncube, omunye wabantwana abafunda behlala esikolo, ubonge abazali ngemizamo abayenzileyo ukuze benelise ukubathengela izinto abazifunayo.
Mna umntwana wesikolo, lamhla day late lokubuyela esikolo, bengithanda nje ukubonga abazali ngokusithengela ama-groceries ngoba sizazi ukuthi i-economy inzima kabi and imali isinzima ukutholakala kulezi nsuku. Yathi kuyisithembiso sethu abantwana besikolo ukuthi sizafunda sibophe siqine sipase ukuthi lathi sibe lekusasa enhle. Uvalo engilalo nokuthi nxa kungaba lokuswetakala kokudla akungaba nzima kakhulu vele, angazi loku-estendinga esimenjani.
Unkosikazi Zandile Zondo uthi uqonga kwama-school fees kungaphezu kwamandla abo njengabazali.
Ubunzima enhlangana labo mina njengomzali olabantwana besikolo, ngilabantwana base-primary ngomunye ose-boarding, i-challenge ama-fees lawa akhwelayo. Ama-fees akhwela kakhulu futhi they are beyond our reach. Lokudla kwakhona lakho kuyakhwela. Kube sekusima nzima ukuthi uphonge uthatha umntwana umhambise esikolo engelakudla, especially abese-boarding school ngoba nyabe ngelayo eduzane. So sigcina sesithenga supplementary food ukuthi umntwana la achove isikhathi eside elokudla engakhalakhali. Okunye okusikhwelele kakhulu ngama-bus fees, ukuthi lathi imali zangikhona sezifunakala kasizihole. So it's a very big challenge for us njengabazali.
Ukuvulwa kwezikolo kanye lomumo wezomnotho okhona eZimbabwe uthiye abazali abaningi besezikweledeni ngoba iholo labo lingeneli indleko zesikolo okokusebenzisa okunjengabo sepa lokudla okufunekayo kodwa belwisa ukuthi abantwana bafunde. Kunjalo abantwana baveze ukuthi ababethi loba kunzima abazali babo bayalwisa ukuthi bathole imfundo ukuthi labo babe lekusasa engcono. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Intengo yesinkwa ibikwa ikhuphukile namuhla isuka kumadola ayisikhombisa i-$7 isiya kwayisishiyagalolunye lamasenti angamashumi ayisikhombisa i-$9.70. Njalo ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi lokhu kubangelwa yikuwa kwesisinto semali yelizwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Sokudingakala amadola alitshumi lanhlanu ukuthenga idola elilodwa leMelika. Impuphu ibikwa iswelakala edolobheni lakoBulawayo njalo lapho itholakala khona iyadula. Lokhu kwenzakala uhulumende ekhangelelwe ukwethula umbiko wokusetshenziswa kwemali we-monetary policy kunsukwana ezizayo lapho azaveza amacebo azaphatha ngalo lolu daba. Ngokucubungula lolu daba sixoxe lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi kwezomnotho.
Ii-policy zethu bazeza zibe yi-secret nxa beziphawula bona omthuli. Ngingakhumbula vele i-ultimate motive kamthuli ekuqaliseni ngena was to make sure ukuthi imali yeZimbabwe ihamba iziyefikela naku-South African rand. So indlela ukuwa kwedola lokhu at the moment mina I think bona they don't want to say it but they are doing it deliberately because at the end of the day xa into sezingani kumbe zizastabilize kumbe kuzayisukuza besile ukustabilize sebesekungani ngabantu abaright. Vele from the onset they've been working ukuthi lokhu esithi i-$1 thina nga kube equivalent to 15 which is the same rate in the South African rand to the US dollar. Ngali mzulu umthule ekhuluma research wethu into sezi right because the rand union was going to force ukuthi currency yethu iqalilingane le rand and sibe le own currency ephilayo not ama bonds not i-currency yamanye amazwe. But at the same time ama policies awo within ZANU PF do not agree lama ideas kamthule. Because the number one thing umele bayenze is to cut on government expenditure okuzwayo. But kuyabehlula ngezinto zabo zeziningi abahamba bezenza bavusa zisikostile befake ibhodi kungela umuntu okhathiweyo bayenza this and this to please abantu ukuthi behlale bele support yabantu ngento ezingekho. They will not agree to ama policies kamthuli.
Ukukhuphuka kwentengo yesinkwa ke lezinye impahla.
Ukukhuphuka kwezinto kakusoze kwekile. I-rand union does not seem to be 70 rand kuphela. sesithi sesicontrola li rand economy yethu yonke njengokwenzakala eNamibia labo leSotho labo Swaziland amazona lawa njalo uthola ukuthi ungafika ku ATM yeSwaziland uyakwazi ukukhipha i-100 ingamalangeni angu-30 ilamarandi angu-70 kube i-100 ngoba kuyabe kufakwe kuyabe kubhekwe ukuthi imali eyi-1 ama-policies ezanu have not necessarily agreed to that.
Lo mnumzana abekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxelayo eseGwanda.
Yebo 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 mthaka komuhle okhulumayo nguMike Hove. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa labasakhulayo ngembali langenhlelo ezethulelwa uZulu nguhulumende kaMoyi uRobert Mugabe. Kukhona na owaholwa ngabatsha? Kukho konke lokhu ngesikhathi uMugabe esabusiliswe leZimbabwe. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Mthwaka komuhle, Zimbabwe omuhle. Asanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Inhlanganiso ezimela abathengi elizweni ezivalisa iConsumer Council of Zimbabwe leNational Consumer Rights Association zithi ukubhidlika komnotho kuzabangela ukuthi abafundi abaningi behluleke ukuqhubeka ngezifundo zabo. Okuningi ngalolu daba sokuzweni kuntathe zindaba yeStudio 7 uNtungamile Nkomo.
Inhlanganiso lezi zithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa umnotho ukuze impilo zabantu zithuthuke benelise ukubhadalela abantu babo esikolo. Isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube uthi banengi abafundi abangayanga esikolo namuhla ngoba bengelayo imali yamafizi lezinye indingeko.
Abanye sibabonile baphendukile sisazama ukulwa ngendaba yakhona bexothela ischool fees khona umthetho ungavuma ukuthi baxothele ischool fees. Sibonile abantwana bebanjelwa izetifiketi eminyakeni edlulileyo khona kungavumi yelwa ukuthi umthetho ungavuma ukuthi babanjele izertificate.
Amazwi kaNcube agcizelelwe yisikhulumeli senhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe umnumzana Comfort Muchekeza.
Into ziyanzimela abadala, ama-school fees sekhwelile, ama-uniform lawo sekhwelile, lento eziningi. Thina nxa sikukhangela lokho kuyasihlukumeza ukuthi abadala bazayenza njani. Sikhangela intengo yezinto against ama-salaries, izuzo zabantu akusahambelani. So nxa khonokho fanele ukuthi kube lamanyathelo ukuthi uhulumende azame ukulungisisa.
Abazali abakhulumele Studio 7 bakufakazile ukuthi bathwele gadalala ngokuthola imali yesikolo leyokuthenga ezinye imfanelo ezifana lama-school uniform. Umnumzana Rafael Mavela Ncube ngumzali njalo uhlala eMangwe District.
Khona kunzima mpela i-school fees ziyabiza mpela. Kodwa ke angapha kube kusesengcono eMangwe lapha ngoba kuthiwa umntwana oyedwa ubhadala 52 pounds. Kodwa yona ukuze uyizuze i-52 pounds naleyo kunzima.
Abanye abazali abenelise ukubhadalela abantwababo bakhala ngokuthi abantwana kabafundanga ngoba ababalisi bebengekho. Omunye wabazali laba ngumnumzana Banda Moyo ohlala ePlumtree kondolwane.
Noma bekustrike babekhona ezikolweni beza ngani bayasebenza. Abazali bathi abantwana baya esikolweni, abantwana betshala bedlala nje. So sile problem enjalo sibili ekugcineni, mbonani uma bekustrike abangabuyi esikolo.
Intengo yezinto iqhubeka iqonga njalo nje. Yikho nje ezinye izikolo sezikhwezile lazo imbadalo. Kodwa okudanisayo yikuthi abazali kabalayo leyo mali. Kutsho uMuchekeza.
Okwakhathesi ayi kule gap enkulu kakhulu. Abazali zinqabe zaba lesifiso sokuthi babhadale bayenzani. But the time siyababona ukuthi ayikho imali yakhona bayenza. but at the same time lazo isikolo siyabe sidinga konoko ukuthi kubhadalwe. So lakho kufanele ukuthi kubhadalwe ukuthi intuthuko ibe khona isikolo.
Uncube yena uthi kubalulekile ukuthi uhulumende alungisise umnotho ngokuphangisa ukuze abafundi benelise ukuqhubeka ngezifundo zabo.
Siyayisola kakhulu indlela okuphethwe ngayo ezomnotho ngokuba zilimaza abantwana besikolo, bayalahlekelwa imfundo, bahamba bengena amabhuku esikolo, bahamba bengena ama textbook esikolo, kusho khona ukuthi bazafeyila, kusho khona ukuthi bazafeyila bekubangwa ukuthi bazachitha isikhathi esiningi besemakhaya bengabhadalanga school fees.
Uncube wengeze wathi ukuze uhulumende aphumelele ekuvuseni umnotho kumele avume ukuqhoba amathambo enqondo labamabandla aphikisayo lozulu weZimbabwe jikelele. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungamile Nkomo.
Waye ngumqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu ulalisiwe esibhedlela seHowrown kwele Botswana ngemva kokudilikela phansi ngesikhathi elolonga iqembu lakhe khonale ele Howrown United ngomgqibelo owedluleyo. Intathe izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngogcweleyo.
UNdlovu osanda kuqalisa umsebenzi eBotswana ngemva kokwehlukana neqembu leHighlanders ngohlangula ubikwa ewile ephakathi kokulolonga iqembu lakhe leHowrown United ngomgqibelo. Ugijinselwe esibhedlela seHowrown Private Hospital lapho alaliswe kucelele intensive care unit esesimini esibi. Isikhulumi senhlanganiso yenguqu eBotswana Football Association uDumo Mpatane uthi balusizi ngokwehlele uNdlovu bemfisela ukusila masinyane.
We are aware of the situation.
Sizwile ngesehlakalo esivelele umqeqeshi weqembu leHowrown United, uMadinda. Isimo esingasihle esizithola sikiso njengabenguqu. Njengenhlanganiso yeBotswana Football Association, sidlulisela umlayezo kumqeqeshi kanye leqembu. Umfisela ukusila masinya.
Abalandeli benguqu abafana loMthabisi Dube bathi bathintekile ngokwehlele uNdlovu labo bemfisela okuhle ukuthi asile ngokuphanyisa.
Silusizi kakhulu ngalokho okwehlele uMadinda Ndlovu njengabalandeli bomdlalo webhola, njalo siyathandaza ukuthi uNkulunkulu amthinte amsilise.
Umfowabo kaNdlovu uPeter Ndlovu labanye bemuli bafikile eHowrown ukuze akhanyela umumo. Iqembu likaNdlovu eleHowrown United lithi lisalinde umbiko ovela kwabodokotela ngesimo sikaNdlovu ngemva kokwazi ukuthi inyathela elilandelayo yiliphi. Ngumathi Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ngaqhubeka uhlelo lethu besikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. lanxa abanye bemoli yoyingumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe besithi kumele uhulumende akhokhele umsebenzi womngcwabo, abanye kumele bathi kumele abekwe eceleni kukanina. Intengo yesinkwa ibuka ikhuphukile namuhla ngenxa yokuwa kwedola leZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlangano, khonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.